manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kubvumbi 15 2023 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vhidhiyo rekupedzisira rakaburitswa nezuro neAl Jazeera ronzi nevamwe rinoratidza kubatwa kwakaitwa hurumende nemakoronyera ari kuburitsa goridhe munyika zviri kunze kwemutemo. Bato rezanu PF rinodzokorora sarudzo dzemaprimary arts debato matunhu anonzi akaita mhirizhonga pasarudzo dzekutanga. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vari kutevera nyaya yakaburitswa neAl Jazeera yekuburitswa kwegoridhe pamwe nekucheneswa kwemari dzakasviba munyika vanoti vhidhiyo rekupedzisira rakaburitswa nezuro nenhepfenyuro iyi rinoratidza zvizere kuiswa muhomwe kwakaitwa hurumende nemakoronyera uye vari kukurudzira kuti matare eparamende nesenati agare pasi aone kuti utungamiri hwenyika huchiri kukodzera here kuramba huri panyanga Izvi zvinotevera kukandwa munyaya idzi kwemazita emutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, mudzimai wavo amai Auxillia Mnangagwa, pamwe nemumwe wevanakomana vavo. Asi pave nemaonero akasiyanawo pakushayikwa kwezita remutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga munyaya iyi, vamwe vachiti zvinoratidza kuti vaChiwenga vakachena, asi vamwewo vachitiwo dzimwe nguva Al Jazeera yakangonangana nemhuri yemutungamiri wenyika nevainodyidzana navo chete. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata mukuru wesangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu kuti tinzwewo maonero avo.
Dokumendari rekupedzisira rinoratidza yatinoti muchirungu state capture, kutapwa kwehurumende nemakoronyera. Hurumende inenge isisiri kuita zvainotarisirwa kuti inge ichiita. Uye mutungamiri wenyika anenge atsveta mhiko dzaakataura kuti ndichange ndiri munhu anotungamira maringe nebumbiro remutemo wenyika. Uye ndichiendesa mberi zvido zvevana veZimbabwe nekusimudzira upenyu hwevana veZimbabwe. Saka dokumendari rinoratidza kuti mutungamiri wenyika vakusukidza mberi zvido zvemakoronyera. Zvinova zviri kuita kuti upfumi hwenyika hwaifanira kunge huchibatsira kuvaka zvipatara kuti vanhu vararame. Mari idzodzo ndo mari dziri kutorwa nana Patini, nana Macmillan, nana Hubert Angel neFirst Family. Saka mune dzimwe nyika chinhu chekuti taifanira kuti parliament nesenate vakwanise kuti vagare pasi vozeya kuti utungamiri huripo munyika huchiri kukodzera here kuti hurambe huripo. Ndo panotaurwa nyaya dzeimpeachment.
Tinoona kuti kubva kwekutanga uko hatina kumbonzwawo zita ravaConstantino Chiwenga vanove mutevedzeri wemutungamiri wenyika. Zviri kureva here kuti vaChiwenga vakachena munyaya idzi?
Hazvigone kuti titi vakachena vaChiwenga. Chinhu chatingade kungotaura apa ndechekuti dokumendari reAl Jazeera rangotarisa gold chete, and the gold racho vangotarisawo mamwe macharacters ari kuratidza kuti macharacter ari kudyidzana nemutungamiri wenyika nemhuri yavo. Asi hatifunge kuti ndizvo zvega zviri kuitika mugold sector. Gold ndiro rega rabatwa paAl Jazeera, asi tine madiamonds zvekare.
Zvinhu zvingatarisirwa nevana veZimbabwe.
Taane ruzivo rwakazara kuti chii chiri kuitika mahofisi ehurumende. Saka chinenge chakutarisirwa ndechekuti kana kuri kutiwo vatungamiri vane nyadzi, it's time yekuti someone antaro kuti inini ka ndine urombo nezvakaitika, asi ndinofunga kuti yanguva yekuti ini ndisuduruke. Hazvinei kuti uri paposition ipi mugovernment. Kana wakamenchenwa muAl Jazeera, zvine umbo huri kuratidza kuti wanga uri mumakoronyera imomo. Vanhu vanenge vachitarisira kuti unoitawo nyadzi dzekuti apa hazvichaita kuti ndirambe ndichipfuurira mberi.
Vanga vari mukuru wesangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance, vaFarai Maguhu, vari parunare muHarare neStudio 7. Sangano rePoverty Liberation Movement, iro rinoti rinorwisana neurombo, nhasi raunganidza rubatsiro pamwe nemashoko ekusimbisa, izvo zvasvitswa kumhuri yavaJob Scholar, avasvitsa nhasi mazuva mazana matatu nemashanu kana kuti 305 vari muusungwa. Mumwe wenhengo yesangano rePoverty Liberation Movement, vaobet Masaraure, vanoti mapurisa ambovarambidza kusvika pamba pavaScholar, vachiti vashamiswa nechiitiko ichi sezvo kuenda kumba kwavaScholar kwanga kusingadi mvume yemapurisa sezvo vanga vachishanyira hama dzavo. Hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi sezvo takundikana kubata mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMasaraure pamusoro penyaya iyi.
MaCitizens anoungana ari pasangano rinonzi Poverty Liberation Movement, inove civic society organization inorwisa urombo muZimbabwe, yakatangwa naivo vaScholar pachizvavo vasati vaenda kujeri. Vaungana vachida kuita solidarity nemhuri yekwavaScholar. Takakoka tichiti mumwe neumwe auye nezvaainazvo chaanenge angowana kuti tipe vaScholar. Takatakakumbirawo nematsamba ekusolidarity yekuti vanoda kunyorera tsamba vaScholar kana vari mujeri vazokwanisa kuverengawo kuti vana veZimbabwe vari kuvarangarira, vasafunga kuti ndivo vega vari kurwadziwa, isu tikurwadziwawo. Dambudziko razoitika nderekuti tikazosvika kuine mota dzinokwana 16 dzemapurisa kusanganisirana nedzimwe dzeandiriot dzakatobhloka panenge pachida kutoendwa nevanhu, zvaita kuti vanhu vazhinji vazoita rumwanda mwanda vachitiza. Asi vashoma vasarawo vakwanisa kupindawo nezvishoma zvavainazvo, asi matsamba ese sezvaanga ari panzvimbo 1 takwanisa kuti tiasvitse. Tine chivimbo chekuti magweta avaScholar vachavaendesera.
Sei matora danho irori?
Chanyanyoita kuti titore danho iri ndechekuti tiri kuti vaScholar mumwe wedu, mutungamiri wedu, ishamwari yedu. Kurwadziwa kwavo kurwadziwa kwedu. Hatina zvizhinji zvatinokwanisa kuvaitira kunze kwekuti vangozivavo kuti tiri kurwadziwavo sekurwadziwa kwavari kuitwa nekusungurudzwa kwavanoitwa nehurumende yava Emmerson Mnangagwa.
Pane vasungwa here pachiitiko ichochi?
Pana vazosungwa ndichokufara kwatiri kuita, nekuti urongwa hwePoverty Liberation Movement hwekuti vaScholar vasunungurwe huri kuenderera mberi. Tambotanga nekungopa vaScholar solidarity, tichaenda panext stage yekuchiwedzera kupaila pressure kuhurumende. Tsamba dzataa kuzokolekta dzichisiri dzekuenda kunopa vaScholar, dzadzekuenda kune vakavasunga tichivaudza kuti tinoda kuti vaScholar vasunungurwe. Saka tikufara kuti pakutanga kwataparura chirongwa chekurwisa kurwira kusunungurwa kwavaScholar kwataita nhasi, hakuna makazhualtis aripo. Zvinoita kuti ticharamba takakwana, takawanda, tichiwedzera manhamba, tichienderera mberi nechimurenga ichi kusvika vaScholar vasunungurwa vajoinana nemhuri yavo.
Vanga vari nhengo yesangano rePoverty Liberation Movement, vaobet Masaraure, vari parunare muHarare neStudio 7. Sangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions nechitatu svondo rino rakanyorera tsamba kugurukota rezvemabasa nevashandi muzvinafundo Paul Mavhima, gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube, mukuru wePublic Service Commission, pamwe nevanotungamira nhaurirano dzeNational Joint Negotiating Council, richivayeuchidza nezvenhau yemusangano weNational Joint Negotiating Council uyo unonzi wakasiyirwa panzira. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kune vakanyorerwa tsamba idzi kuti vanoti kudii, asi munyora unoona nezvekurongwa kwemisangano muZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, vaCharles Chinosengwa, vanoti chinangwa chemusangano uyu chinenge chiri chekuti nhau dzakasarira dzisina kupedzwa pavakaita musangano wekupedzisira dzienderere mberi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Tiri kuona kuti hurumende iri kuramba yakanyarara sepasina chiripo. So seboka rinomirira vashandi hurumende vese takanyorera tsamba iyi tichifunga kuti hurumende ichatipindura nenguva pfupi. Asi kusvika pari zvino havasati vataura nesu kana kuti vatipindure kuti zvakamira sei. Chinotishungurudza ndechekuti hurumende haisi kutora matambudziko evashandi sezvaanokodzera kunge ari. Tikatarisa yatinoti inflation muZimbabwe iri kurova mari yedu zuva nezuva, asi hurumende inoramba yakanyarara isingateereri zvinenge zvichiuya nevashandi.
Matanho api amuchatora kana musangano uyu wakanga usina kubudirira?
Isusu sevamiriri vevashandi tikaona hurumende isina kuya kwatiri musvondo riri kutevera iri, tichaenda kwatinoitira nhaurirano tichivazivisa kuti tauya kuti tipedzise nyaya dziya dzatakasiyira panzira. Tikatarisa vashandi vehurumende vatova pedyo nekutambira mari dzavo dzemuna April. So hurumende iri kuramba yakaisa zvitanda munzeve isingadzoki kwatiri kuti tipedzise nhaurirano dzemufirst quarter. Zvinova zvinozotinetsa zvakare kuti tatora musecond quarter hatisati tapedza nhaurirano dzemufirst quarter. So ticharamba tichivaisira pressure next week kuti tisangane titaurirane tipedzerane.
Vanga vari munyori anoona nezvekurongwa kwemisangano muZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaCharles Chinosengwa vari parunare muHarare neStudio 7. Bato reZANU-PF nhasi radzokorora sarudzo dzaro dzemapuraimari dzakambokanganiswa nemhirizhonga mumatunhu anoti Mbare, Churu, Gokwe neMbudzia neZvimba West. Sarudzo mudunhu reInciza South kumateveleland South dzinonzi dzichaitwa musi wa22 kubvumbi unove mugovera unouya. KuZvimba West vaziyambi ziyambi havana vegurukota rezvemutemo uye varivo mumiriri wedunhu iri muparamende vakanga vakundwa musarudzo dzekutanga zvimwe chete nekugokwe neMbudzia, uko vanove mumiriri wedunhu iri vaJustice Mayor vadyejena vakakundwawo. Hatina kukwanisa kubata murongi wemisangano muZanu PF vaMike Bima kuti tinzwe kuti zvichabuda musarudzo zvichaziviswa riini uye kuti sarudzo idzi dzafamba sei nhasi.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu naMuzvare Manyara Irene Muyenziwa vebato reFreedom of Rights Under Sovereign
Party for Us avo vari muno Washington DC parizvino. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguriro kuti zvii zvamafambira iko kuno ku Washington DC parizvino.
Tauya muno nenyaya IMF ne World Bank. Yatiunza pamwe chete kuti titaure zvikwereti zvenyika dzakasiyana siyana dzemuAfrica.
Chii chamungati imi madzidza kumisangano uyu chamungada kuzoonawo chichishandiswa kuZimbabwe?
Tadzidza kuti chikwereti chinhu chekuti chinokwanisa kuti tigadzirise. Tichitarishandisa matools anoprovidwa naiyo IMF. Ndo zvimwe zvatatarisana nazvo tichishandisa iyo debt dynamic tool yavaunza parizvino kuti tinge tichidzidziswa kuti how we can remove the debt for African countries.
Tinoona parizvino pane nyaya iri kupisa, nyaya yedocumentary reAl Jazeera yanga iri kuratidza iyo zviri kuitika, ukoronyera huri kuitika panyaya yekutengeswa kwezvicherwa zvenyika. Imi sebato renyu zvii zvamuri kutiwo kana mukapinda muchawanikwa muchigadzirisa?
Bato redu for Us Party richange richiuya iyo panyaya yekuunza mapolicies manyowani anokwanisa kuti atarise kuti vanhu vari kupuwa even malicense ekuti vamaine vari credible here kunge vachipuwa malicense iwayo. Tisiyanise kuti corporate license neindividual license and kutarisa izvo kuti marules atichaisa in place haabvumire kuti vanhu vange vachiendesa gold kune dzimwe nyika zvisiri pamutemo ndizvisina government isina muzivo wayo. Everything chinenge chichipfuura chichibuda munyika yeZimbabwe zvichange zvipfuura with government involvement as well. Zvaakutarisana nebato refor us kuti kana chinge tichiuya isu chichipinda muZimbabwe tiri kuisa utungamiri hune hujekesera husina hukoronyera, utungamiri hwekuti tiri kutarisana nemalaws mamwe akaiswa nenyika dzakaita sana Botswana, how they took over directorship yeDBS in their diamond mining. Zvinhu zvatichaisa in place tichikopera nyika dzakada ndadziri kuita zvine musoro when it comes to their mineral adaptation and exportation.
Tiri kunzwawo vamwe vanoshora vari kuti imi vezvemapato anopikisa hamusi kutaura nezwi rimwe chete muchishora uori uyu huri kunzi huri kuitika munyika mudocumentary iri regold mafia reAl Jazeera. Munoti
documentary richangobva mukubuda, saka tikutarisa iro parizvino kuti chii chakadzama chakashata chakaitwa nevanhu vari involved munyaya iyi tisati taenderera mberi kutinge tichiti izvi ndo zvatinenge tichitsasana nazvo.
Takatarisana nenyaya iyoyi yesarudzo dzichauya, imi muri mumwe wemadzimai vachange vari kukwikwidza, munofunga kuti mune rutsigiro rwakakwana here? Zviri kufamba sei?
Rutsigiro rwuripo rwakakwana, especially kumadzimai. Tatarisana nazvo tichiti inguva ino yekuti tipanane mukana sevanhu vechidzimai nevasikana zvekare. Vanhu vandataura navo pari zhinji, vanhu vechikadzi nevasikana, kuti itime yekutinge tichiungana tichibatsirana kuti tione shanduko yatiroda kuwana muZimbabwe. Sezvamunotarisa vanhu vechikadzi, tisu tine nhamba zhinji panyaya yekuvhota muZimbabwe, and tichitarisa zvedu sebato refor us taenda kumamisha mazhinji tichitenderera taura kuti production yatiinayo ndiyo iyoyi yatoda kuti tiwane shanduko muZimbabwe.
Tinoona nyaya yekushungurudzwa kwemadzimai panguva iyoyi yesarudzo inyaya inogaro taurwa pese panoitwa sarudzo. Zvii zvamuri kuita sebato rinopikisa kugadzirisa nyaya iyi yemhirizhonga?
Mhirizhonga inowanikwa munyaya dzepolitics, asi tikutarisa iyo pari zvino kuti tiri kupa umboo hwepeace nguva yese yatikutaura isu sebato refor us party. Sitichidzidzisa mamwe mapati kuti handizvo ruzha, handizvo zvinochinja nyika, asi tikabatana tichitarisa ikonomi yedu nekuwirirana pana izvozvo kuti toita sei kuti tichinje ikonomi yedu. Ndo zvatiri kusumudzira isu bato refor us tichidzinga isu vanhu vanoita ruzha panyaya yematongerwo enyika.
Makamira sei panyaya yekushanda nemamwe mapati anopikisa?
Zvinhu zvekuti ndo zvatakatanga kutaura nezvazvo tichiforma pati yedu, zvinhu zvatikutasana nazvo kuti pano dissolve parliament ndo patine mukana wekuti tinzwisise kuti nhengi nanhengi vakazvimiririra ende vane nguva yekupiwa mukana wokupiwa kuti vasarudze pati yavanoda.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Aiwa tinotenda zvikuru Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu che our lives upenyu hwedu. Nhasi tiine hurukuro namambo Nembire vaClemens Nembire vekuMount Darwin mudunhu reMashonaland Central uko kuchaitirwa mhemberero dzegore rino dzekuwana kuzvitonga kuzere dzechimakumi mana nenhatu kana kuti 43rd Independence Celebrations.
Tinotenda kuti vakambe nyikazwai mhuri yeZimbabwe ishuviro yangu kuti ngatirarame murunyararo nokuti runyararo runounza kundutso muchivanhu chedu. Ndatenda.
Changamire Nembire, tiri kuona kuti gore rino ra2023 mhemberero dzekusvitsa makore makumi mana nematatu kana 43 years nyika yawana kuzvitonga dziri kuitirwa mudunhu reMount Darwin runove dunhu renyu. Zvii zvamungataura pamusoro pechiitiko ichochi?
Kokutanga makore makumi mana nematatu mhemberero dzadzika kuti dziuye kuMount Darwin runove dunhu rokutanga kuti riite mhemberero dzekuwanikwa kwerusununguko kweZimbabwe kubvara muna 1980. Takaremekedzwa zvikuru, tagamuchirwa zvikuru, takosheswa zvikuru nehurumende kuti tinge tinobata nyaya yemhemberero mudunhu redu. Isu semadzimambo indakamirirawo dunhu reMount Darwin ikutambira nemufaro mukuru chaizvo kuti padi igaroziva kuti mhanza yembudzi iri pamabvi. Taremekedza zvikuru kuti dunhu redu ringe richibata mutambo uyu zvisati zvamboitika pamakore makumi mana nematatu akasvika parizvino.
Chii chingadai chakaita kuti dunhu renyu ringe richisarudzwa pamberi pemamwe matunhu ose?
Kusaziva hangu kuti wakazoonekwa kuti ringe dunhu redu richisarudzwa kuti ringe dhuro rinotanga munhange mutangei, asi chandinongoziva ndechekuti nhoroondo yerusununguko nerukurwisana kwataita nevachena yakatanga zvikuru sei yakachiriridza kudunhu redu kuno kuMount Darwin. Vakatarisa nzvimbo inonzi Altena Farm, nzvimbo yakarwiwa hondo ndepaikatangira ipapo. Ndodaira vatariso nhoroondo yechimurenga kuti nedzimwe nguva yakachiriridza yakatanga kuMount Darwin. Ndomusaka vaita muono wekuti aregai tingoti tichitanga kuMount Darwin, asi uyu muono wangu wandikuona kuti varangarira kuti dunhu reMount Darwin ndiro rine nhoroondo zvikuru yechimurenda, uyezve kunove ndiko kumusha kwemudzimu mukuru kuno kuprovhinsi yedu yeMacentral yaMbuya Nehama.
Munguva yehondo vanhu vakawanda vakarasikirwa nehama nemisha nezvimwe zvakadaro. Dunhu renyu rakacherechedzwawo here panyaya iyoyo?
Zvinhu zvakasvika, asi kutongoti vana vembwa vasvinure nguva imwe chete vajomakande miri. Nyaya iyoyo iri kukurukuru hungu zvakacherechedzwa, asi munongozivawo mamiriro akaita nyika yedu kuti tiri kuita zvedu nyika iri parumana nzombe nenyaya inongobva nguva nenguva kuti hazvina kunyatsotitwa, asi zviri kugadzirika apo nepapo.
Todzoka kunyaya yedu yemhemberero, sedunhu zvii zvikuru zvamungati zvichaunzwa nekudongwa kwaitwa Mount Darwin kuti kunge kuri kuchapembererwa mhemberero dzeIndependence?
Maita zvakanaka vajonga kane mbiri. Zvandiri kutarisirawo somuono wangu samambo kuuya kwaita mhemberero dzekuwana rusununguko rweZimbabwe kuchaunza shanduko yakati wandei kudunhu reMount Darwin. Ndodaira pachaita urongwa hwemayouth empowerment, hwemabasa, hwekumutsiridza maindastiri, hwekurima. Idunhu rairi madonje zvikuru reMount Darwin. Idunhu rinorima zvikuru zvakanyanyisa mbesa dzakaita sedonje dzandataura, Chibage, Fodya. Saka zvinhu izvozvo ndingangoti pachirungu zvichaunza economic empowerment kuvanhu.
Panyayawo yekuti nyika yawana kuzvitonga kuzere kwemakore makumi mana nematatu, muri kuonawo here zviri kuenderana nebudiriro iri munyika tisingatarise dunhu renyu chete?
Hungu zviri kuenderana, asi vajonga vanii matambudziko panyika dzese dzese haashayike matambudziko anenge aripo. Kuna ana America uko kunomborohwa neinonzi recession kuraidza kuti ikonomi inombodonha chimuko wapo nepapo zvakangofanana nomuno yedu. Ini harisi hangu ikonomisti zvangu asi unongozivawo kuti nyika yedu yakatsokorwa nemazuva matsvuku nenyika dzakabudirira nezvavanotifungirawo nezvavanotiona sezvatiriwo. Asi mukufamba kwenguva ndodaira zvagadzirika nokuti makatarisa kuno kumacentral kwakawanikwa oyo. Zvinhu izvozvo ndinodaira chaita zadziso nepundutso kuti tikuenda kupi tiri kubva kupi.
Aiwa, ndinotenda zvikuru mambo nemumbiri nekuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu.
Ndinotenda vajonga vanemiri, ngatirambei tichikuru kuramukanya maita basa, mugare kure nemoto.
Manga makateerera kuna mambo nemumbiri vekuMount Darwin. Vamwe varimi vanoti havasi kufara nemutengo uri kubhadharwa fodya yavo kumisika yefodya kukaroi mudunhu remashonaland west. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumwe murimi wefodya anorima ari kutengwe vaRichard Bahera ava vasiri pasi pechirongwa chekubatsirwa kwevarimi nemakambani vanoti havasi kufara nemutengo usingadarike madhora ekuamerica mashanu pakirogiramu yefodya yavo.
Praizi yedu yemainput nepraizi yekg yefodya ngaiongororwe zvienderanewo, kwete kuti mainput rakabva $40 rena mu82 tikatarisa e100 points. Andizi makore ese patikatanga kuri mafoja KG yangori $5 inongori $5.
Mumwe murima anorima kukaruru vaChristian Zimindo vanoti vasanganawo nedambudziko rekubatirwa mari ivo vasina kupiwa zvekurimisa nekambani yemashonaland tobacco company kana kuti MTC. Vazimindo vanoti vainge vabatirwa madhora ekuamerica $900 kana kuti US$700. Asi mukuru wekambani yeMTC mukaroi vaJustice Nyamande varamba kutaura nevatori venhau vachiti murimi anenge asina kufara anofanirwa kuenda kukambani yavo kuHarare kunyange mari dziri kubatswa kukaroi. Kunyange zvakaomera varimi vakawanda vamwe vakaita saamai Placidus Mutefa vanoti apunyaira hasha yemisodzi. Amai Mutefa avo vanorima kukazangarare vanoti fodya inotengwa nekuda kwekunaka kwayo vachitengesa nemadhora ekuamerica mashanu pakirogiramu. Amai Mutefa vanoti kurima vakabatana nevemakambani anoita zvefodya kana kuti contract farming kunobhadhara.
Ini ndiri kufara nhasi ndazorora baba ndeti ndikauya ndinoya ndichirwara kungoti ndinonozotengesa sei enda kufikiro unobhuka zvikini mabhero.
Izvi zvinotsigirwa nemutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai mai wePGT vanoti mutengo wefodya wakakwira munyika muno kana zvichienzaniswa nenyika dzakaita seMalawi neZambia, asi vanoti dambudziko riri pakudhura kwezvikwanisiro zvekurimisa.
Tikatarisawo mutengo wefodya iko zvino wakawedzera kudarika makore ose kubva kutanga kurimwa kwaiita fodya, uye mutengo uyu uchidarika nyika zhinji dzakatikomberedza seMalawi kana Zambia.
Amai Jiti vanoti dambudziko rekuwanda kwemakambani anoyamura varimi kurima fodya rinokonzerawo kuti mitengo pamisika isakwire sezvo makambani aya ari iwo chete pamutemo anofanirwa kutenga fodya yavanenge vayamura pakurima.
Kambani yapamurimi mainputs ndiyo inotaura mutengo wemainputs, ndiyozve inotaura mutengo wokutenga fodya, zvichireva kuti murima haasisina paanotaurawo kana kuzvimiririra.
Varimi vefodya havabvumirwe nemutemo kutengesa fodya kukambani isiri iyo yakavayamura kurima kana kuti side marketing, asi varimi vasina makambani anenge akavabatsira nezvikwanisiro vakasununguka kutengesa fodya yavo pamisika yavanoda. Varimi vakawanda vanonzi vari kupinda muzvirongwa zvekubatsirwa nemakambani nekuda kwekutiza kudhura kwezvikwanisiro zvekurimisa fodya. Uko vamwe varimi vanonziwo vari kuchema nemari dzavari kubhadhariswa nevedzimotokari kutakura fodya yavo kuenda kumisika. Izvo zvinonzi zvirikuvasiya vasina mari dzakawanda dzavanowana kubva mudigita ravo. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Neni Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murari zvakanaka vateereri, ndokusiya muina Gaino Kumedi Saidi.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonge uJonga Kandemiri ngokusipha indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela mthakazi omuhle ngomgqibelo mhlaka 15 kuMabasa 2023, igama nguGaino Kumede Saidi. Endabeni zethu namhla,
iUnited Nations ile report ekhuluma ngokuthi yena uMnangagwa wayekhona kanjani ekukhuquluzweni kweDiamond leDRC. Kuyazakala njalo ukuthi wayekhona eTiyadwa. UMgabe engasuswa esihlaleni wakhuluma nge-15 billion.
Uzulu uthi amapholisa kumele aphenye kabanzi udaba lokuhuquluzwa kwegolide leZimbabwe yizigilamkhuba eziphume kufilimu ye-Al Jazeera. Zisithi zisebenza lomongameli Emmerson Mnangagwa emsebenzini yenkohlakalo. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla ubekugodlwayo esiqintini se-insiza eningizimu yamandebeleni, lapho abeyegcoba induna uDambisa Mamahuba Mafu ukuyaba induna uMaduna. Uhlelo abaculi bethu namhla silomculi kaMaskandi uMdaza Maqhawe ayachiyana. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulumsakazo. UZulu uthi amapholisa kumele aphenye kabanzi udaba lokuhuquluzwa kwegolide leZimbabwe yizigilamkhuba eziphume kufilimu ye-Al Jazeera. Zisithi zisebenza lomongameli Emmerson Mnangagwa emsebenzini yenkohlakalo. Ihlandla lokugcina la le filimu elesihloko esithi Gold Mafia lethulwe izolo njalo liveze isikhonzi sika Mnangagwa umnumzana Hubert Angel ekhuluma lo mka Mnangagwa uAuxilia beqoqa ukuthi bangancedisa njani izigilamkhuba zakwele China ukungenisa imali engcolileyo eZimbabwe ukuze zithenge ngayo igolide bese zisiya lithengisa eDubai. Li filimu iphatha kabanzi uMnangagwa mathupha nangu uAngel labanye abafana lo Kamlesh Patni baveza sobala ukuthi basebenza laye. UMnangagwa akakatsho lutho phezu kwalolu daba. Abaningi bathi kumele kuphenywe lolu daba ngokuphangisa njalo kubotshwe izephulamthetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele uDr. Jethro Mpofu ofundisa ezepolitiki kanye lezephilosophy eWits University kwele South Africa.
Umkhonono ulele phansi ngesisu kodwa abaphethe izintambo zombuso bahuquluza umnotho welizwe lemuli zabo labangani babo bezinothisa besiya phambili. Okuyinto edabukisayo ezisa ubuhlungu kakhulu. Ngakho ke ngikuchoyo ayikuncane lokhuyana okubonakeleyo kunengi okwenzakalayo emnyameni.
Unkosikazi kaMnangagwa Dokotela Mpofu uyaphuma la ekuli documentary ekhuluma kanti lezi gilamkhuba zonke lezi ezinye eziphumayo ziphuma zisithi zona zidla lo Mnangagwa mathupha emsebenzini yenkohlakalo. Bengaba bebasukela yini abako Mnangagwa laba abathi badla labo kumbe kukhona okukhona?
Ubufakazi bukhona baba njengoba utsho ukuthi kuphume obala bekhuluma ocingweni amadodzi la bekhuluma laye umama bekhuluma ngaye ubaba bekhuluma laba abantu bakhe bekhuluma ngaye ubaba labo bonke nje laba abaprofiti abaphumayo labo baphakamisa igama lakhe ukuthi ngumuntu abasebenza laye. Kodwa kuyinto endala iUnited Nations ile report ekhuluma ngokuthi yena uMnangagwa wayekhona kanjani ekukhuquluzweni kweDiamond leDRC. Kuyazakala njalo ukuthi wayekhona eTiyadwa. UMgabe engasuswa esihlaleni wakhuluma nge-15 billion ye diamond eyanyamalalayo ngakho zonke lezi zinto ke nxa sihlanganisa imthomelo sihlanganisa imibono siyabona ukuthi alithinteki kuphela igama lakhe umongameli yilo lodwa ekuqaleni phakathi lasekugcineni kwendaba ngakho singeke sithi ngemva kwale documentary ngemva kwale mfanekiso sithi bayamqambela bayamkhulumela basebenzisa igama lakhe ubufakazi bukhona bokuthi isandla sakhe sikhona ebuhuquluzini labo bonke ubugebe ngobenzakalayo ngomnotho la ngombuso welizwe leZimbabwe
yebo sobuveziwe ubumenemene bonke obenziwayo lobusela obenzakalayo kuyiwa phambili njani kwenziweni
laphana sekusezizalwaneni zeZimbabwe sekumabandla e-civic society sekuma opposition political parties lawa ama-politician akhona phakathi kwezanu aphakathi kwahulumende sokukuma civil servants sokuku-security sector yaseZimbabwe ukuthi iyavuma yini kuqhutshekelwa phambili kusenziwa kanje abaphethe intambo zombuso beguquluza umnotho bodwa loni ilizwe libhazalala amasosha ayalamba amapholisa ayalamba abasebenzela uhulumende bayalamba i-economy yelizwe ilele phansi ngesisu bayakuvuma yini abaseZimbabwe inhlanganiso zama-civil society ama-opposition political parties laba amasonto abama-church ukuthi ilizwe libuswe kanjalo liphathwe kanjalo
uDr. Jethro Mpofu ufundisa ezepolitiki lephilosophy eWits University kwele South Africa. The Voice of America, direct from Washington. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla ubekugodlwayo esiqintini seinsiza eningizimu yemandebeleni lapho abeyegcoba induna uDambisa Mahubo Mafu ukuba induna uMaduna. UMafu obephethe lesi sihlalo ngemva kokutshona kukayise induna uVezi Maduna Mafu ngenyanga kaNhlolanja ngomnyaka ka-2021. UMnumzana Mnangagwa uthe okumlethe kogodlwayo ukuzogcoba induna uMaduna ukuthi umuyi uVezi Maduna Mafu wayengumngane wakhe omkhulu. Bekungasimuntu kulo mcimbi obugoqela iziphathamandla zebandla leZANU-PF kanye lezakhamizi zakulesi sigaba. Kusenjalo ibandla leZANU-PF namhla libuye laqhuba njalo ukhetho lwalo olwama primaries kwezinye izigaba lapho iPolitbureau eyavumelana ukubana kufanele lwenziwe kutsha kulandela abakuthi ludlame lokwethuselana okwaba khona phakathi kwabasekeli balabo ababencintisa ngaleso sikhathi lusenziwa endaweni ezimbalwa ezigoqela igogwe nembudziya iZimba West lezinye kodwa abanye kuleli bandla bayakhonona ngasese bethi lokhu kwenzelwa abangane bakamongameli Mnangagwa abanqotshwayo kuma primaries akuqala. iZANU-PF ibika ukubana izazisa uZulu ngempumela yalolu khetho ngomvulo. Inhlanganiso ezibiza ngokuthi Poverty Liberation Movement namhla ihambe yayakupha umndeni kaMnumzana Job Skhala ukudla lempahla emzini wakhe ezengeza eChitungwiza. Babuye bapha umkakhe unkosikazi Ellen Skhala ugwalo obelulotshwe imbiko etshengisela ukusekela uSkhala ngokuhlukuluzwa akwenziwa nguhulumende. Kodwa kubika abaningi abethuselwe ngamapholisa kulumbuthano baphetha babuyela emakhaya abo besesaba ukubotshwa. Sixoxe legqwetha uMnumzana Kuda Hobe ukuzwa umbono wakhe ngokubotshwa kukaMnumzana Skhala.
Indlela abayenza ngayo yindlela yokwethusela. So ngabe babamba nje ilunga le-CCC elingaziwayo. Indaba yakhona yayingeke yathola i-coverage kumbe yayingeke ikhulunywe ngendlela indaba kaSkhala esikhulunywe ngayo. But ngenxa yokuthi uSkhala kungumuntu owaziwayo emphakathini, kusuke kwethuse ngoba umuntu kazana kumbe umuntu ongela dumo lukaSkhala uyazibeka yena ethi kambe uma kusehlula uSkhala ukulwisana lohulumende mina ngingenza njani ukuthi ngimesane lohulumende. Kusho ukuthi phela mina ngingakwenza ngingabulawa kumbe nginyamalale. So uhulumende uyenza ngabomo esenzela khona ukuthi kuyethuse ukuthi akula muntu omkhulu kakhulu kumbe omncane kakhulu ukuthi bemthathe bemvalele nje loba engethe songacha indlela nje yokwethu sela ukuthi abantu weza ngabe opposition politics kumbe ngabe civil society bengavukeli uhulumende weZimbabwe
ubona ezaphuma na usikhala ukhetho lungakaqhutshwa ngenyanga kaNcwabakazi
hayi angazi ukuthi engaphuma kanini kodwa kathesi sesimbona sehleli ejele engelacala engetheswa ngacala okwenyanga ezilithumi ngakho-ke kungenzeka ukuthi ehlale ezinye inyanga ezilithumi ezibuyayo ngoba konke sokuzanyiwe sokuhanjiwe emakhothi waya kumakhothi aphezulu awelizwe kodwa akulalutho osolwenzakele ngakho-ke kukhanya uhulumende uzamekela lapho afisa ukumekelela khona
umnumzana kuda hobe ligqwetha elizimeleyo sixoxelaye esebhilithane
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampala fobe mbula
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Iningi lezakhamizi ezansi emandebeleni lithi ukungani kuhle kwezulu kudale ukuthi lingatholi isivuno eseneleyo lonyaka lokhu sokudale indlala embi izilimo ezalinywa kuqala ikakhulu umumbu zatsha ngenxa yokuswelakala kwezulu endaweni eziningi kuthi kwezinye lasuka laba linengi u-Albert Ncube usipha lolu daba
izakhamizi ezixoxela umsakazo we-Studio 7 zithi kazivunanga lutho lonyaka kulandela ukungani kuhle kwezulu osekuthe iningi likhala ngendlala umnumzana Zwelithini Gabula oyisakhamuzi sewilonki phansi kwenduna umathema uthi amabela atsha ulandela kungani kuhle kwezulu
izulu lisuke lanyamalala sibe lamabele sephakeme sezakhahlela ikakhulu indima zokuqala zasezitsha khona phana phakathi kukadisemba kusiza umnyaka omutsha ujanuwari kwaba lelanga elikhulu kakhulu mabele lanazi atsha ngokunjalo ke sikhangelela ukuthi uhulumende ahlenge uzulu wakithi ngokudla kokuncedisa ke kuphose bakithi ke kwehlukane le mvama le esiyijayeleyo ukuthi ukudla kwakhona kuza kukhetha
Lanxa bekhala ngezulu elaba lelutshwana enqameni, umnumzana uColin Ngwenya oyisakhamuzi seMatobo eMarinoha uthi kibo izulu lisuke laba linengi kakhulu okudale ukutsha kwamabele.
Izulu libe linengi lagcina selidodisa konke okuyabe kude kukhona sikulimile besizamile mpela and abantu balime buhlungu ngabogajobho. Izulu leli ubuhle balo kithi lisiphe ukudla kwezifuyo. Izifuyo hhayi zitholile ukudla lamanzi okunathi latholile. Sekuyamela ke sibone ukuthi ukusupplimenta lokhu esikudobhileyo sizosupplimenta njani. Uncedo sizoluthola ngaphi.
Isiphathamandla senhlanganiso emele amalungelo abomama lamantombazana emaphandleni unkosikazi Juliet Nkuwane owe-Women Development Association of Zimbabwe uthi iningi labomama lithole amagapha avuzayo ngenxa yendlala ekhona
kudura izinto ezitolo impuphu ikhwela nsuku zonke i-violence emakhaya iningi abantwana bayatshayana imizi iyadilika okulwisa abantu yindlala imitshato idilika nje yindlala
umnumzana Miklas Ndlovu ongukhansila kawa-13 egwanda uDumangoyo selaleziko
kuvele sibili ngiyabona umuntu esingathi kumbe umuntu ongaba le nhlanhla avune ama-50 kg amabili siyaba simtshayela ihlombe akulalutho sibili izulu leli liphambanisa abantu bese sikhangelela ukuthi khona lokhu okungathi kusesekufitshane bazawina nanko lakho sokwala futhi akulalutho sibili
isiphathamandla sogatsha lwezokulima ezansi semandebeleni umnumzana Mkhundulelwa Ndlovu uthi laloba besahlolisisa izivuno esikhona bakhona abazadobhadobha amabele lo mumbu kusenjalo selimtshonele oqondani moyo umsolo okucatshangelwa ukuthula isandla ekudlongolweni kwabomama bemawane uqondani obanjwe ngabomalayitha bemawane ebedbridge kuviki edluleyo selubhekise egoli wethesha icala lokudlengulwa ugogo oleminyaka ephezu kwamathumi ayisishiyagalombili 83 umnumzana Gabriel Moyo isakhamuzi semawane uthine ngilijabulile ukuzwa ukuthi lubhinya sezimkhalele.
Abaze bamthola, umama bebengasayithi ezinkuni, bengasaye emfuleni sebehamba ngokuni bebaningi. Manje hhayi ukuthi ukuthi sukuzabangcono nangoba njiwe bambambe e-Bite Bridge. Yena lowo muntu ohluphile, siyakubongela kakhulu, siyakubongela labantwana bebengasekho free, bengasahambi kuhle intaba. Abomama bathe ezinkuni ezintabeni bebengasaye entabeni, zesaba ubhinya yena lo.
Uqondani kubikwa sevalelwe entolongweni, njalo icala lakhe lizathoniswa phakathi. Ngimele umsakazo weStudio 7, ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Sibonge ke u-Albert Ncube okwamanje nangusithandekile Mhlanga esilethela uhlelo lwabesifazane.
Namhlanje sixoxa labesifazana abehlukeneyo, sicubungula udaba lwemifanekiso yomsakazo we-Al Jazeera eyama-documentaries, wona okubikwa ebonisa ukuthi igolide leZimbabwe lithengiswa kwamanye amazwe ngokungekho emthethweni, njalo iziphathamandla zikahulumende ziyaphatheka kulolu daba. Umqalisi zibango uNkosazana Magodo Ngamahlangu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise.
Inkohlakalo le-gold mafia iyathinta kakhulu ngoba ikhangela kakhulu singathi lokhu lack of good governance in Zimbabwe. Kungakhangela ukuthi nendlela yokuthi akula accountability, akula transparency. Ngoba igolide nanti liyaphuma eZimbabwe, imali kayingeni, imayingeni iphinde iphume, ugciziswa leyo mali abakabhenefitha ngayo bona bodwa. Kunanzela ukuthi vele bona abantu beZimbabwe omama bathule nzima kathi ngokuphunza abantwana, kabanelethi thonke abantwana, kabanelethi xa ukude etafuleni. Ngani ngoba isikolo kuyabiza, umntwana engagula abayelisi ukuthi bayibhadale ezibhedlela. Kumele sichange ukuthi uma sikhuluma ngokuthi abantu bahola imali eZimbabwe engelavali engelanzi, sikhange ukuthi kathi vele bangabi nala abantu abaqhatshiweyo. Singakhuluma singakhangela about 80-something% of people are not employed, iba informal sector. And the most of the people who rely on that remittances, our sector yalona bakathi singakhangela u-operate operate didula amasosha abantu bayenzani. So it's going leli yethu kumele lisetshenziswe ngendlela elengqondo phakathi kwasinqa uZulu weZimbabwe, umahlalezi weZimbabwe, and the most vulnerable people ngomama labantwana basesigabeni. Akulamuntu ocabangayo ukuthi wona alright igolide siyaligeda emhlabathini, i-future yenze injalo. Igolide liyayinceda njani i-present generation and the future? Babela njani ngoba thinaathi amanzi kobulawa kuthiwa affecta ukuthi wona abantu bagebha amagolide kakhulu, umhlabathi sigugudekile, amanzi kasaflo kuthi madamu onke lezinto zikhathayo, but nathi si-Afrika izinezinto kele ukuthi mali yangikhona iyazi sisiza uyadingidibokuthi financially secure ama-house and food security dingi. Singakhuluma ngokuthi wona uhulumende weZimbabwe umlandi wakhe singathi wona ukuthi avikele abantu phakathi ngama-social protection safety-net.
Asizweni umbono kaNkosazana Lindiwe Maphosa, ilunga ledale lephalamende emela iGwanda.
Hayi njengephalamenti ngibona ngani abantu sesilubamba bambili but ngezinga eliphansi, ngoba indaba ahungahunga, indaba elokhu isacatanyela ukuthi abantu eyenza engakalandelelwa ngendlela yayo. Kuba lama-points of ukuthi ngama-point of measure interest ephalamenti, lapho abantu kade bebuze bekhuluma ngakho ukuthi njengoba sekule ndaba enje, hayi usithalayo wawuqondisa ukuthi hayi sesengamaruma eleleyo njengelizwe esiwukhangeleleyo njengephalamenti, ukuthi sifuna ukubona nxa bebotshwa, sifuna ukubona nxa abantu begetshwa ngendaba zenezo. Njalo la malunga anti-corruption commission ozakhe sifuna ukubona ukuthi khona bazakungena besebenze yini ngendaba le, ngoba indaba injisa ubuhlungu kakhulu. Ungakhangela ukuthi mina eGwanda lapho enziwa khona ezinyeni lemagedeleleni south, kugcwele abantu abizothiwa ngotekethe abangena emigodini bethela imali ezincuncuncu benikezela besenzani, but igolide lelana beselisiba labantu abasitha ngalo bephandle. Sekuyinto esizwisa ubuhlungu njengenkokheli esimela abantu, njalo sikhangelele ukuthi mhlawumbe sizakhangela isisho sibone abantu bebotha, sibone kusiba lama-conviction njengelizwe.
UNkosazana Patricia Dube, ilunga lebandla lezapho, ugqiba lolu daba.
Sibilishile sibithi eSouth Africa inxa yendaba nale ngoba isiphathi sonke lezi ukuthi umnotho welizwe lokhe uphela uphila, kodwa kungenalutho abantu abeZimbabwe akuluthonayo. ngakhona lokhu iningi labantu liphila impilo ayimpilo lihlungu kodwa kunabantu njalo abathengisa ukuthi lizwe phandle ukubenefitha bona labangane babo so njengephathi lize lokhu esiyenzayo zabo nalolu likhona okunye esimhlozileyo usiza kusiza kanye ukuthi njengebandla siyasona
amapholisa athi ayadingisisa ngalolu daba njalo uhulumende ubikwa esithi abanye abavezwe kulomfanekiso sebejeziswa ngoba abasafinyeleli ukusebenzisa imali yabo esemabhanga kanye lezinye impahla zabo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo oluphathelane labesifazana lizwe ukuthi siliphatheleni okutya lilami usithandekile Mhlanga yikho lapha eWashington DC.
Siyabonga Mamhlanga ngohlelo lwabesifazane. UChris Gande uselandela ngolwakhe uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lingalitshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshonele indaba igama lami nguChris Gande lamhlanje sixoxa lomnomzana Nhlanhla Moses Ncube owenhlanganiso yeButeho.
Linjani baba Gande? IputeHo yimbizo esibe layo njengabantu bemathebende and Midlands iconvention kusukela mhla ka 9 to 14 May 2021. Igama elithi Putheho lithathelwe kwigama iligama lesisuthu elisho ukuhlangana kwabantu kumbe umhlangano omkhulu. It's an ongoing concept iputheho into yokuthi abantu nxa kukhona okukhona bazahlala phansi. It's a diverse organization ebunjwe ngabantu bonke from all cultures. Ilama lone activists, ilama individuals, ilama cultural movements, social movements, faith-based organizations, grassroots social movement. If kuqela wonke umuntu, ayilama wings ukuthi le political wing kumbe ilan. The building process iqale ngo 2019 eputheho. Iqala as an all stakeholder initiative and it continues as such ukuthi ibise ubumbano kubantu bakithi bonke ukuze sikwazi ukuthi khona okusihluphayo sikhangelane lakho indlala esemathebeleleni i-exclusion, i-marginalization, i-abuse that is there, i-extraction of resources zithathwa zisiya kwezinye indawo, i-colonization of indawo yakithi.
Njengombuthano weputeho sizwa kuthiwa lilogatsha lwenhlanganiso ekhangelane lezepolitics umbusazwe. Ungasitshela ukuthi kuyini khona lokho?
Right, oso kusitsho ukuthi ke okumele kwenziwe ukuthi abantu bahlale phansi bese bekhetha ubukhokheli ubukhokheli obuza kwenza ukuthi ke zonke lezi zinto lezi ezifuna kwenziwa ama resolutions enziwayo quite a number of resolutions were made abizwa ngokuthi ngama Putheho resolutions from the all stakeholders convention. Yikho ke osokumele ukuthi ke kukhethwe ke ubukhokheli obuza khokhela ukuthi ke kusenziwa zona lezi zinto kube le ndlela kube le direction. Njengoba ngikhuluma nje siku process yama nominations abantu where they are nominating abantu abacabanga ukuthi bangabalokuza, everyone is free to participate. I draft constitution is there etshengisayo ukuthi umuntu uyabe lokho esebandleni lakha kilo kumbuka uhlanganiso yakha kuyo kodwa ayavunyelwe ukuthi abuye ngapha afike kuputheho Freedom Alliance abe ngumuntu ole position angaba layo ukuze kusebenzeke for organizational purposes. So ke yikho ke osokumele ukuthi kwenziwe ke khona lokho.
Khona kungako yikuyini okubangela ukuthi isigaba seMadepeleland sibe lenhlanganiso lamabandla achiyeneyo elifuna ukuthi liwamanyanise, kuyini okungakubangela lokho?
amabandla amaningi lawa wonke ale democratic right yokuzimela njengendlela abunjwa ngayo kumbe azibumba ngayo. Kodwa ke ukuchithekana kwawo khona kuyana kwenza ukuthi anganiki abantu ithemba ukuthi abantu bakithi bafune ukuthi kumbe ngavotelwayo ukuthi ke abawavoteli. Kodwa ke ngendlela ukuthi thina sikhangelelanga ipolitics kuphela kokuvota, sikhangele i-development yethu, impilo yethu, i-gender equity and equality, environmental protection, i-protection yama-resources, responsible and sustainable use of our resources. Sifuna ukuthi kube lelizwi elilodwa.
Umbuzo wami wokugcina, zona inhlanganiso lezi ezithiwa ziyamanyaniswa selike lakhulumisana lazo na, njalo libona ngani kuyini okumele kwenziwe?
Yebo baba Gandhi, lezi inhlanganiso sesikhulumisane lazo, sikhulumisane loZulu. UZulu ebumba izinhlanganiso, sakhuluma lenhlanganiso. Iprocess le njengoba sithi ukuthi isuka ku-2019.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube yisiphathamandla senhlanganiso yeBudeho, besixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngevikezayo. Lilale.
Siyabonga Chris Gande, sizigqibe ngohlelo wabaculi bethu. Namhla selomculi kaMaskandi umdaza maqhawe aTshiyana. Linsizwa idabuka esigabeni seMasebebe eLupane, kodwa ihlabela ikwele South Africa. Umthungameli Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Umculo kaMaskandi uqale 2019 lapho ngakhipha khona i-single track yami. Ngabuya ngakhipha i-album 2021 ethaba esifazane. Manje ngisebhizi ngekusebenza kwenye i-album yami nayezayo engeke ngisho igama. Nabantu sengingabakhiphela futhi nama-single track o-2022 ngingayikhipha no-Slow Poison. Namanje ikhona enye engiyikhiphile nomfowethu engisebenzisane naye lapha uSebethule.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abantu abafuna ukuthi bexhumane nami noma bafuna ukuthi bethole ingoma zami, bethole yonke imisebenzi yami engiyenzayo, ngoba kuphelele eculeni kuphela, ngiyashuta amavidiyo, amadrama, ngibuye ngibe umuntu futhi o-actor. So bonke abafuna ukuthola imisebenzi yami ku-Facebook bangithole ngumdazi maqhawe aTshiyana. Inamba zami zocingo zithi 063 37 27 609. Kulapho engitholakala khona naku-WhatsApp, naku-YouTube ngiyakutholakala futhi uyakwazi ukuthi ubhale umdaza maqhawe aTshiyana la uzongithola khona. Ngiyabonga kakhulu bafowethu kulabo asebekwazile ukungisapota, nakulabo abazokwazi ukuthi bayithole lento imeseji yami, bekwazi ukuthi bebheke imisebenzi yami bangisapote.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Amazwi engawashiya kubalandeli nakubantu ukuthi bafowethu sicela kakhulu isapoti, ngoba lokhu sikwenza kufuna ukuthuthukisa indawo zakithi ngomculo la ngomculo wethu wesintu lo kaMaskandi, ukuthi amasiko abuyele. Amasiko abuyele, into ebezenziwa kudala zikwazi ukwenziwa, singalahli isintu sethu. Ngicela nakubo bonke la kufinyelela khona ivoice yami, nanoma iyisponsa nabanye nje abasizayo nemicimbi, nikwazi ukusithinta nathi sizimisele ukufuna ukusebenza.
Yeah.
Siyabonga ntungamili namhla obexoxa lomculi kaMaskandi uDaza Maqhawe achiyana. Singakehlukani izihlobo nansi njalo inhloko zendaba zanamhla. Uzulu uthi amapholisa kumele aphenye kabanzi udaba lokuhuquluzwa kwegolide leZimbabwe izigilamkhuba eziphumuka ifilimu ye-Al Jazeera zisithi zisebenza lomongameli Emmerson Mnangagwa emsebenzini yenkohlakalo. Okwanamhla sokwanele bakwethu. Olivalelisayo yimi uMagumede ngiseWashington DC. Ugaino Saidi ngisithi lilale. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri Zimbabwe.